Munguva yezororo iyi, vamwe vechidiki ava vanonzi vanopindana nemafaro anosanganisira kutora zvinodhaka zvakapfurikidza mwero, kuita zvepabonde risina kudzivirirwa, kuba nezvimwe zviito zvinogona kukanganisa upenyu hwavo mune ramangwana. Mumwe musikana wechidiki wemuHarare, Muzvare Rumbidzai Gwatinyanya, vanoti dzimwe nguva vabereki ndivo vane mhosva kana vechidiki vachizoita misikanzwa yakapfurikidza panguva yezororo.
My parents edu, they are strict. Which is a good thing to us vanadiki, but pane pamwe pekuti kuve strict kwatiri susuka azviite. Why? The moment chaunoitira strict kumwana, mwana achada kuita chinhu chinochaita se chonomurambidza.
Mumwe zvekare wechidiki vaDavid Nanda vanogara kuchitungwiza vanoti vabereki havachina nguva nevana vavo sezvo vave kumhanyisana nekutsvaga mari yekuti mhuri irarame, zvinosiya vana ava vasina mufudzi vachiita madiro aJorgina.
Ndofunga pamwe mamiriro akaita nyika yedu, vabereki, we are too busy for our children these days. We are no longer taking care of them. Tione kuti vari kuita sei. So nguva tinotovapa mafoni ine danger yacho kuti vasatinetse. Then mafoni imomo then nosonzvizvinji. So nyangwe mukada kuti titi vari kuvabereki vari kutaura, vabereki havachataura.
Vakudzai chikwana, mukomana abvezera anogara muHighfield muHarare. Vanoyambira vamwe vavo vechidiki kuti apo kisimusi iri kuuya vazvibate kuitira kuti vasazoyeuka bako vanaiwa.
Haisi secret kuti zvoni vanhu vari kusangana pabonde, especially the Amatuki generation. Hauzive kuti munhu wasangana naye nhasi ane vanhu vangani vaakasangana navo. So iwewe sedunga munhu zvidzivirire usati wadzivirirwa neumwe munhu.
Munguva yezororo iyi vechidiki vanonzi vanomboita mitambo yekuti vanenge vachiita zvepabonde vakawanda vari munzvimbo imwe chete, vamwe vachitoita zvemakwikwi chaiwo ekuona kuti ndiani anokwanisa kuita bonde nevanhu vakawanda. Mitambo inozivikanwa nekunzi mavhuzu parties. Muna Gumiguru, mapurisa kuBulawayo akatosunga vana 30 nevasere kana kuti 38 vaive pane imwe imba mumusha wePumula South, apo vaive pamafaro emutambo wevhuzu uyu. Vamwewo ndivo vanonzi munguva dzezororo idzi vanoba motokari dzevabereki voenda neshamwari dzavo kumafaro, uko kwavanosvika vachizonotora zvinodhaka, dzimwe nguva vopedzisira vapinda mutsaona dzemumigwagwa. Asi mumwe mubereki ane vana vana anogara mumusha weushe wokunze muguta reHarare, vaShame Kanguni, vanoti hongu vabereki vanogona kunge vaine pavari kukanganisa pakukudza vana, asi kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kuri kunyanya kuuraya vana.
Pane zvinhu zvaivanzirwa vana kuti vasazive kuti zvinofadza kana kuti zvinonakidza, vakimirira age kuti kana yasvika panguva yekuti vazvizive vozviziva. But because of technology, vana vakuvhura voona zvakavanzika zvezvinonakidza nezvinofadza, saka tinenge chasara kuimplementa.
Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police muHarare, Inspector Lakmo Chakanza, vatenda kuStudio 7 kuti panguva yemazororo ekisimusi negoredzva vakawanda vechidiki vanofarisa vopedzisira vapara dzimhosva. Vakakurudzirawo kuti vechidiki ava vazive kuti mazuva maviri ezororo aya akangofanana nemamwe.
Mukufara imomo ndomunowanikwa kurepwa, ndomunowanikwa kudhakwa, ndomunowanikwa kubayana nemapanga. Saka tinokurudzira kuti tisafarisise muKrismasi, tisafarisise munyu yatiri kupinda iyi.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uyewo vari mufundisi wesvondo yeMethodist Church in Zimbabwe, Reverend Maxwell Mugabe, vanoti munhu wese zvake ane mutoro wekuchengetedza vana panguva ino yezororo.
Zvinogoneka kana isusu sevabereki tikabatirana pamwe chete kuti vana vedu mudzidzisi wavo wokutanga tisukumba, tovaratidza kunaka nokuipa kwezvinhu zvese zvavangasangana nazvo. Sechechi, zvidzidzo zvetiinazvo zvepeer pressure nezvidzidzo zvetiinazvo zvokudzidzisa vana hunhu nemugariro wakanaka, ndinofunga kuti zvinofanira kuvabatsira.
Dzimwe nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinokurudzirawo varidzi venzvimbo dzekufarira pamwe nenzvimbo dzinotengeswa zvinodhaka kuti varambidze vana vese vanenge vaine makore ari pasi pemakore 10 nemasere ekuberekwa kupinda munzvimbo dzavo senzira yekuvachengetedza. Nyanzvi idzi dzinokurudzirawo veruzhinji kuti vasabatsire vana vasati vabva zera nekuvatengera zvinodhaka pamwe nekutambira mari semibhadharo yekuti vavahwandiridze pavanenge vachiita zvisina maturo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.